Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kukadzi 5/2021. Makateerera ku Studio 7. Nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chihora cheCOVID-19 ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauye kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tirikuti vari kudzoka pasi asi kuri kushayiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti zvizivikanwewo kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Zvikoro zvepamusoro-soro zvopembedzwa nebasa razviri kuita rekugadzira zvikwanisiro zvinoshandiswa muzvipatara. Chikwata chenhabvu cheDynamos choenderera mberi chichitenga vatambi vebhora kunyange hazvo zvisati zvajeka kuti mitambo ichatanga riini nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 hwakasvika pazviuru 34 zvine zana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 34,171 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu mazana maviri nevanomwe vaine chirwere ichi. Vanhu vafa neCOVID-19 munyika yose vakasvikawo pachiuru nemazana maviri ane makumi masere nevasere zvichitevera kufa kwevamwe 10 nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye pavanhu ava makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vari mudunhu reBulawayo. Vanhu vachiri kurwara vakasvika pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi maviri nevana kana kuti 5,124 uye kusvika musi wechitatu vanhu zana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 171 vakanga vari muzvipatara. Pavanhu vakanga vari muzvipatara ava 10 vavo ndevaya vasingaoneki kuti vanorwara, makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vari kurwara zviri pakati nepakati, koti makumi mashanu nevapfumbamwe vairwara zvakanyanya kuchizotiwo 10 nevatatu vaive muintensive care unit. Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende yakazivisa nezuro kuti yave kuisa vanhu vachanga vachiona mafambisirwo endufu dzose mumamana senzira yekudzivirira nayo kuparadzirwa kwechirwere cheCOVID-19 pandufu. Vakafanobata chigaro chemunyori webazi rezveutano Dr. Robert Mudyirandima vakaudza bepanhau reHerald kuti ndufu dzose dzinofanirwa kutarisiswa munguva ino yeCOVID-19 uye vanhu havafanirwe kuungana usiku. Dr. Mudyirandima vakatiwo mitemo yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi yakaita sekugeza maoko, kusiya mikaha pamwe nekupfeka zvivharangozi kana kuti mamask inofanirwa kuteedzerwa zvakasimba kuitira kudzivirira kutapuriranwa kwedziwa mupengo reCOVID-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashano vanoti chinhu chakanaka chose kuti uwandu hwevari kubatwa pamwe nekufa huri kuderera, asi chakakosha ndechekuti pazivikanwewo zvakare kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauye kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tirikuti vari kudzoka pasi asi kuri kushayiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere. Saka nyaya muzimbabwe nenyaya health system isina kusimba. Inonetsa kuti tisumuke topatati avanhu vaenda pasi. Nekuti kune zvunhu zvakawanda zvatinoti isusi kana tichitaura nezve public health kana kuti nezve utano tinofanira kunge tichitarisa tisati tataura kuti zvechokwadi zvatiri kuita zviri kudzisa vanhu kuti vange vachibatwa nechirwere.
Asika Dr. Nyashanu, takadzwa kuti kuongororwa kana kuvhenekwa COVID-19 kwave kuitwa pachena muzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki emakanzuro. Sei muri kuti vanhu vanogona kunge vachishayiwa mari?
Hongu, makiriniki emakanzuro, makiriniki ehurumende ari pano pasingakwanise kunge pachisvikwa nevamwe vanhu vanenge vari kure. Vanhu ava havana mari chaiyo yekuti vakwire bhazi vasvike pakiriniki paya. Vamwe vanofanira kunge vachifamba zvikuru apa vanenge vakurwara. Saka zvinoita kuti vanhu vange vasingaende kunotestwa, vamwe vari kurwara vachifira mudzimba.
Tanzwa hurumende ichiti ichange ichiongorora kana kusupervisor ndufu dzose dzinenge dzichiitika munguva ino yeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Munotiwo nedanho iri?
Ine izvi zvinhu zvataurwa nehurumende zvinhu zvinenge zvakanaka zvokuti yesi tiri kupa mazwi ekuti vanhu vange vachidzidza. Asi kupi kwainotaura kuti ichange ichisupervisa rufu rumwe nerumwe, iyo ichikundikana kunge ichisutuma vanhu kuti vanodzidzisa vanhu mumamana kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chinofanira kudzirwa zvakati, chinofanira kudzirwa zvakati. Chavanoita kuadvertisa muradio, radio muutano yes inoshandiswa, asi haisiyo nzira yakanyatsonaka kana takutaura nezvepublic health. Tinoda vanhu vanonzi macommunity health workers vanonotaura nechirudzi chevanhu ivavo vari muarea imomo vachivataurira kuti itai zvakadai, itai zvakadai. Handifunge kuti kusupervisa rufu ndo the best thing, ndo yandingati priority vaitadza ipapo. Priority yavo ndeyekudzidzisa vanhu so that kana pakaitika rufu vanhu vanenge vakuziva.
Havanga vari nyanzvi yezveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vachitaura vari parunhare kuBritain kwakare neStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvedenda reCOVID-19 inoti zvikoro zvepamusoro-soro munyika zviri kubatsira zvikuru pakurwisana neCOVID-19 kuburikidza nekugadzira mbatya dzekudzivirira kupararira kwedenda iri kana kuti personal protective clothing, PPEs, masanitizers nezvimwe. Izvi zvinoitika apo hurumende iri kupona nerubatsiro runobva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro kutenga zvinhu izvi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti iyi muzvinafundo Amon Murwira vanoti zvikoro izvi zviri kushanda zvakaomarara kubatsira vana veZimbabwe. Mwedzi wapera zvikoro izvi zvakaendesa kukambani yehurumende inoona nezvemushonga yeNatfarm mamaski miriyoni imwe nemazana mana ezvuru nemarita emasanitizer anodarika mazana mapfumbamwe ezvuru. Zvimwe zviri kugadzirwa nemayunivhesiti zvinosanganisira shangu nezimwe mbatya dzekushandisa muzvipatara.
Mayunivhesiti edu ari kushanda zvakasimbarara ende hazvisati zvakamboitika munhoroondo yenyika ino zviri kuitwa namayunivhesiti. Vari kufollowa gwara ravo retinoti heritage based education 5.0 yokuti education iripo pakubatsira vanhu vayo, haisipo pakuita chipamaso. Saka munoona kuti vakomana navasikana ava vashanda zvakanaka kuitira kuti nyika yavo vanhu vavo vange vaine utano hwakanaka.
Vatiwo Harare Institute of Technology yave pedyo nekupedza kugadzira mushina wekubatsira varwere kufema kana kuti ventilator pachirungu.
It iri mushishi yokugadzira ventilator riri etidik nokuti ventilator rokugadzirira mhuka rakasiyana nokugadzirira vanhu. Rokugadzirira vanhu rinotetwa tisatashandisa, asi vari kushanda chaizvo zvakaomarara pamusoro pezvizvi.
Zvikoro zvepamusoro zviri kugadzira maPPEs zvinosanganisira University of Zimbabwe, National University of Science and Technology, Chinoy University of Technology, Great Zimbabwe University, Pamwene Bindura University of Science Education, Sondorino, Bindura University of Science Education, yakazivisa kuti yakawana mari inodarika mamiriyoni makumi matatu emadhora emuno nekugadzira nekutengesa maPPEs. Mumwe mugari wemuHarare vaONG vanoti zviri kuitwa nemayunivhesiti zvakanaka chose, asi vachiti mari inowanikwa kubva mukugadzira maPPEs nezvimwe ishandiswe mukusimudzira mabasa ekuongorora nekubatsira kutsvaga mushonga unorapa COVID-19. Vaihiwayo vanoti mayunivhesiti ndiwo anofanira kutungamira mabasa ekuongorora denda recovid-19.
Kuti ngatiti kana vatsvagawo maPPE vavari kuita, but maritens avanenge vawana from the PPE vangavaise kuresearch kuona kuti inotibatsira here, kuti kana tasangana kunedambudziko rakadai tinoita sei. For example, izvezvizvi tine nyaya dzekuti vana kutai kunatira muzumbani, jinja, tsangamidzi, zvakazodaro, malemon, malini. I think now my investors ndovanofanira kunge vachitipa a scientific explanation yekuti tozviita sei from our own local resources.
Mukuru anoona nezvemushonga mubazi rezveutano vaNewman Madzikwa vakaudza paramende svondo rapfuura kuti vainge vasara nemaPPEs anokwana mwedzi chete, uye vainge vachitarisira kuwana mamwe kubva kuGlobal Fund svondo rino. Vakati kubatwa zvakanyanya kwakaita vanhu neCovid pamwe nekurega kuramwa mabasa kwakaitwa nevakoti muna zvitagore rapera ndiko kwakaita kuti maPPEs ashandiswe zvakanyanya muzvipatara. Kunyange hazvo denda reCovid-19 rakatanga gore rapfuura, Zimbabwe haina kuisa parutivi mari yekurwisa denda iri mubudget rayo regore rino, uye pari zvino iri kupona nerubatsiro runobva kumasangano anobatsira pamwe nedzimwe nyika. Global Fund yakatopa Zimbabwe mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica ekurwisa COVID-19, uye China svondo rino yakapa Zimbabwe mishonga yenhomba mazana maviri ezviuru yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inoti ine mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica ekurwisa COVID-19, asi machiremba nevakoti vari kuchema kuti havana zvikwanisiro zvakakwana muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare reHouse of Representatives rakabvisa nhengo yeRepublican Party amai Marjorie Taylor Greene mumakomiti maviri edare iri avanga vari senzira yekuvarwadzisa zvichitevera danho ravo rekutsigira pfungwa dzinoshambadza ruvengo, kukurudzira mhirizhonga, kuurayisa vamwe nezvimwe zvinhu zvinopatsanurisa zvizvarwa zveAmerica. Amai Green vabviswa mumakomiti aya mushure mekunge nhengo dzeDemocratic Party mazana maviri negumi nepfumbamwe dzavana rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party gumi neimwe, izvo zvapa kuti pave nemavhoti mazana maviri nemakumi matatu ekubvisa amai Green. Asi dzimwe nhengo dzeRepublican Party dzakwikwidzawo zvine mutsindo dzichiti amai Green vasabviswe mumakomiti aya. Nhengo dzebato iri zana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzanga dzichitsigira amai Green. Amai Green, avo vanomirira dunhu reGeorgia, munhu anga achitsigira pfungwa dzinoburitswa padandemutande nevanhu vanozviti Quanon, vachiburitsa mashoko anopikisa chokwadi chakaita vachiramba anopikisa chokwadi chakaitika vachiramba kutambira kurwiswa kweAmerica muna gunyana 2001, kuramba kutambira kuurayiwa kwevana vechikoro kwakaitika pachikoro cheSandy Hook nechemajor Stoneman Douglas High School nezvimwe. Amai Green vanga vari mumakomiti edzidzo nemabasa pamwe nemashandisirwo emari dzehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti kunyanga hazvo vachitsigirwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, amai Green vari kukonzera kusawirirana mubato ravo reRepublican Party.
Izvi zvari kukonzerwa nemashoko akataurwa naMike Green, Congresswoman Green, vachipaidzira makuhwa anenge achitiwo zvimwe zviitiko zvakamboitika muno muAmerica matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisa iwo crashing yema aeroplanes into the World Trade Center, a shooting of school children, migrant vaibuda iwo vachiti asina kuitika manyepo ehurumende. Saka izvi zvinova ndizvo zvaita kuti Congress kunyanya kumademocrats nemamwe marepublicans ati izvo Congresswoman Green havakodzeri kuti vange vari pachigero chigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anokwanisa kutaura zvaanoda?
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwi kunge uchitaura mashoko iwo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Haziratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awa ndeekuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai izvi zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti Congresswoman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muHouse of Representatives?
Not nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa Congresswoman Green mudare remarepresentatives. Vanhu vanokwanisa kupisa Congresswoman mudare remarepresentatives iparty yavo, the Republican Party, kana zvichiindirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavashedza vachiti hatisi kugutsikana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa Congresswoman muHouse of Representatives.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunare vari muMaryland muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSenate muAmerica ratambira budget remari inoita $1.9 trillion ichashandiswa pasi peurongwa hwemutungamiri weAmerica vaJoe Biden hwekubatsira vanhu nezvinhu zvakavhiringwa nechirwere cheCOVID-19. Asi izvi zvaitwa pasina rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party dziri mudare iri. Izvi zvabudirira mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vavhota mushure mekunge paita mangange. Mutungamiri webato guru rinopikisa muUganda vaBobi Wine vanoti havana chido chekuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaYoweri Museveni sezvo vavaini vari kupikisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa munandira. Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti vave kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekuvharirwa kwevanhu mudzimba panguva dzemanheru senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe sezvo vasiri kuwana vanhu vanoita kuti bhizimusi ravo risimuke zvichienzaniswa nenguva yapfuura pasi pasati parohwa neCOVID-19. Muzvare Princess Goredema, avo vanoti vanobva kwazvimba asi vachigara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio 7 kuti kurambidzwa kufamba-famba kwavanhu kuri kuita kuti vakohwe padiki-diki kana kusakuwa zvachose.
Saka yei, saka yei paunti nzara, unungwa ufungwa ndojikei, kuwa na kumusha, shakangoma, saka kefiu ni COVID shati afekta shakanyani.
Shimwe chizwarwa cheZimbabwe, muzvare Melody Porongai vanoti mapurisa nemasoja, anorara achienda usiku wese mumisha inogara veruzhinji, Kozese sava tengi neva tengesi senzira kuchichi zira vanora ramane kuita zvipabonde kuti vasabude mudzimba maneru.
Tenye kuti unongochika kuti what if ukasangana nawo anditi saka kutongotsvaya unogara kuti ungoavoid izvozvo kuti ungogara kuti pa safe side.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa muviri mudhorobha reFrancis Town muBotswana icho chada kudomwa nezita rekuti Mzvare Millicent chinoti kubvarwa kwenyika kuri kuvaisa panguva yakaomarara.
Ndizvo zvino zvakona kwatinokwanisa kunoshandira nokuvhurwa taenda kwatainge shandira nokundo mostly ndokwatowana maclients kumamba.
Mashoko amuzvare Millicent atsinirwa ndovanoona nekufambiswa kwamashoko musangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekutengesa bonde muBotswana resisonge Botswana vamandlapule vachiti basa rekutengeswa kwabonde rinowanda kana zuva ravira. Vapule vanoti vari mubishi rekuunganidza chikafu nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwomunhu kuitira kuti vakwanise kubatsira vanorarama nekuita zvepabonde. Asi muzvare Millicent vanoti vachatenda marova vadya chakata nokuti sangano iri rinogara richivavimbisa kuvabatsira nechikafu nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu, asi rinozoita kwakaenda nzvimbo ndiko kwakaenda dohwe.
Hapana help instinct this organization ini handioni because iwo anongochida kana vane manidza vanoda kwatiri vachida kutikweshena but when kana taa kuma times hapana help yatinowana havatibatsiri.
Nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemari paUniversity of Botswana vaKenneth Mponda vanoti kuenda kumawere kwamamiriro ezvoupfumi munyika zhinji pasi rose nekuda kwecovid-19 kukangosvitsa basa iri rinozivikanwa seoldest profession pachirungu kumagumo aro.
Ndekuti kuchaperedzaka kuti naiwo mumwe nemumwe naiye agara achitenga achatya penyu uye anenge achizvitengesa zvinobva vaita wesi mari vana vake directi wesi nekuchikoro havachaendi kuchikoro kana kuchikafu.
Zviri kuitika muBotswana kumadzimai anorarama nekuita zvepabonde zviri kuitikawo munyika dzakawanda. Vanorarama nekutengesa miviri yavo vakaratidzira muguta reLilongwe kuMalawi mwedzi wapera paofisi yekanzuro yedhorobha iri vachinyunyuta nekuvharwa kwemabhawa vachitiwo vanoda kuti avhurwe rimasikati kusvika pakati peusiku. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Hurumende yava kubvumidza kuti mushonga weIvermectin unzwe munyika panguva iyo South Africa yakabvumidza kare kushandiswa kwemushonga uyu pakurapwa kwechirwere cheCOVID-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakabudiswa nebazi rezveutano rinoratidza kuti hurumende yave kubvumidza kuunzwa munyika kwemushonga unonzi Ivermectin kuchitedzerwa mitemo iri pasi peMedicines and Allied Substances Act. Gwaro iri iro rakasainwa nevakafanobata chigaro chemunyori webazi rezveutano Dr. Robert Mujigira Dima rinopa mvumo kuboka reMedicines Control Authority of Zimbabwe kuti ripe mvumo yekuti Ivermectin iunzwe munyika uye ishandiswe nana chiremba vanenge vapiwa mvumo yekurapa varwere vanenge vachida kurapwa nemushonga uyu. Tabata Dr. Mujigira Dima kuti tinzwe zvizere pamusoro peurongwa uhu, asi vati tibate mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri avo vavimbisa kupindura mibvunzo yatavatumira asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo. Sangano rinoona nezvekushanda kwana chiremba Remedical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe MDPCZ rakaburitsa mashoko ekuyambira vana chiremba kuti vambomira kushandisa Ivermectin pakurapa vanhu vanenge vachirwara neCOVID-19. Taedza kunzwa kubva kuna sachigaro weMDPCZ Dr. Rose Kambarami kuti vanofungei padanho ratorwa nehurumende iri, asi vati havana zvekutaura panyaya iyi. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS nderimwe sangano range richikurudzira kushandiswa kweIvermectin pakurwisa chirwere cheCOVID-19. Mukuru weMCOS vaIsrael Murefu vaudza Studio 7 kuti vanoona danho ratorwa nehurumende serichabatsira zvikuru.
Drug iri reIvermectin riri kushandiswa kune dzimwe nyika, saka hationi chakaipa kuti Zimbabwe itarisewo mashandiro aro. Kana richishanda zvakanaka, tinokurudzira kuti rishandiswe muno munyika, nekuti pane umbowo huri kubva kune dzimwe nyika kana imo muno muZimbabwe huri kutaura kuti dragi rinoshanda. Saka kana paitwa zvese zvinodiwa kutevedzera maprotokoli ekuti rioneke kuti rinoshanda sei, kana richishanda ngarishandiswe kuitira kuti tideredze uwandu hwevanhu varikubatwa nechirwere kana uwandu hwevanhu varikufa nechirwere.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti danho rekuti munyika mushandiswe ivermectin rakanaka.
Ivermectin mushonga wakagara uchishandiswa kuvanhu nemhuka zvese kurapa mamwe maworms. Pane vamwewo nyanzvi dzakaita ongororo dzikaona kuti izvo ivermectin inogona kushandiswa kurapa chirwere checovid-19. Umbo hwatinawo husati hwazara, asi nemhaka yekuti tese pano pasi tirikungotsvanzvadzira tiri kutsvaga kuti torapa sei covid-19, hapana atawana mhinduro. Handione chakamboshata chekuti hurumende yedu ipe mvumo yokuti mushonga uyu uye munyika ushandiswe kurapa vanhu vane covid-19. Tichionawo kuti izvo umbovo hwakawanikwa nedzimwe nyanzvi ndohwatichawanawo here.
Asi panyaya yenhomba yecovid-19, Dr. Madzorera vati havasi kugutsikana nemashandiro ari kuita hurumende.
Hapana chinobatika chatati taona chiri kuitwa nehurumende yedu. Zvichida vari kuita musinyararire, mavaccines aya anoti dhurei. Saka hurumende inofanira kugadzirira kubaya vanhu nhomba iyi pachena pasina mubhadharo, ndokuti tikwanise kukurira chirwere checovid-19. Pari zvino handisa ndaona gadziriro yakati tsvikiti yati yaitanga kuitwa nehurumende yedu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nyika kuti hurumende yasvika padanho repamusorosoro rekuti munyika muve nenhomba yechirwere ichi. Zimbabwe iri kuita nhaurirano nechina nerussia kuti iwane mushonga unodzivirira chirwere checovid-19 uyu. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chiri kuenderera mberi nekutenga vatambi vatsva, kunyange hazvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here muZimbabwe gore rino. Michael Kariati anotitaurira kuti zvakamira sei.
Dynamos yatenga vamwe vatambi vatsva vashanu pamusoro pevatambi gumi nevana avo yakatenga mitambo ya2020 isati yamiswa. Mutauriri wechikwata ichi Muzvare Yvonne Mangunda vanoti kwata chavo chatenga Tinashe Makanda, Frank Mukarati, Trevor Mavhunga, Newman Sianchali naLuke Musekiti pavatambi vavo vemwaka uno. Sianchali abva kuCapes United, Makanda achibvawo kuHighlanders. Murairidzi weDimbare Tondera Indiraya haana kufara nevatambi vaive navo mwaka wa2019 apo nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika, achiti ari kuda kuvaka chikwata chinokwikwidza zvine mutsindo mwaka uno.
Tichati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuti vatichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripo zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, iwo avava naHighlanders vane makore akati kuti maplayers avo ari pamwe chete achitamba.
Dimbare yadarikwa nezvikwata zvakawanda mukutamba zvinodakadza, izvo ndiraya anoti zvinofanira kupera. Murairidzi uyu anoti ari kuda kuunganidza vatambi vanoziva kuti kupfeka juzi reDynamos zvinorevei.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Pakapedzisira kutambwa mitambo muna 2019, Dynamos yakapedza iri pachinhano chepfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Ndiraya anoziva kuti iko zvino anofarira kuita zviri nani kudarika izvi, sezvo Dimbare ine nhoroondo yekudzinga varairidzi vanenge vatadza kuita zvainoda. Asi Dynamos inofanira kumbomira maroto ekutora mukombe, sezvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here gore rino nemhaka yechirwere checovid-19. Pari zvino mitambo yakambomiswa kosvika musi wa15 kukadzi, apo pachabuditswa matanho matsva nehurumende ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munguva ino yekurwisana nedenda recovid-19. sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti zvizivikanwe kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere checovid-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri
sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.